Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsetsenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 27/2023 makaterera ku Studio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzakaitwa nemusi wechitatu nechina dzakafamba zvakanaka. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga Zimbabwe yaita dzimwe sarudzo dzaunza kusabata na munyika sezvo vanopikisa vari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro kuratidza kusawirana uku vari kunzi nezek vakakunda musarudzo vari mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa vati sarudzo idzi dzakafamba zvakanaka Asi, mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vaudzawo vatori venhau kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Pane kutambirwawo kwakasiyana pane zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika sezvakaziviswa neZek neZuro. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
ZEK yakazivisa neZuro manheru kuti mutungamiri webato rezanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wechitatu. Asi sarudzo idzi dziri kushorwa zvakanyanya nemasangano akawanda anoona nezvesarudzo kusanganisira SADC. VaMnangagwa vakawana mavhoti zvikamu 52 kubva muzana kana kuti 52% uko mutungamiri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vakawana zvikamu 44 kubva muzana kana kuti 44%. Asi izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nenhengo dzeCCC dzakaita samuzvari Patricia Chibaya.
Zvabuda zviri kurwadza. Kurwadziwa kana simba hatina izvozvo takatofizuka asi zvataitarisirawo isusu sokuona kwedu tachiti tashanda takavira ende maresorts achibudawo even semuno muchinoi taichitiona president wedu akalida saka nezvezviri kutotibatabatawo kuti kokwazokuvanozonokundikana kwacho ndekupi because maresorts achekumwe hatichinyatsi kumaona saka nezvinhu zvakatibata so far
Vakuru vanoti nhamo yemumwe hairambirwi sadza imwe nhengo yezanu PF iyo yanga ichipembera kukunda kwavaMnangagwa nhasi vanhevha Mwanza vanoti zvanga zviri pachena kuti bato ravo rinokunda. Asi mumwe mugari wekukaroi vaAlexander Motsi vanoti kukunda kwaMnangagwa kuenderera mberi nenhamo sezvo pasina zvinoshanduka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panoda kubatana.
Ndiri cautiously optimistic kuti pazvinhu zvinogona kufamba zvakanaka. Hurumende yakaisa musoro pamwe chete nemastakeholders akasiyana siyana, uyo zvakare nepakawane consensus politically, unity politically, tichangobva maelection, and ndirikuona pane kutsutsumwa kuripo. Saka zvinenge zvakakosha kuti nyaya yeunity inge ichikosheswa, nyaya yedialogue inge ichikosheswa, nyaya yeconsensus, pave neconsensus.
Zvichakadaro, mapurisa afuma akazara mudhorobha reChinoyi munzvimbo dzekutandarira dziri mumisha inogara veruzhinji dzakaita seGwayagwaya, Christos, Jongwe nedzimwe. Mapurisa anga achiudza vanhu kuti vasaungane. Mutauriri Assistant Commissioner Ponyati vanoti izvo zvaitirwa kuchengetedza runyararo munyika. Mapurisa anga achichengetedzawo nhengo dzebato reZANU-PF dzanga dzichipemberera kukunda kwaMunangagwa, idzo dzanga dzichifamba mumisha inogara veruzhinji dzichimba nemotokari dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Pane mashoko ekuti imwe nhengo yebato rinopikisa reCCC yakapambwa kuHighfield nezuro manheru mushure mekuteverwa kumba payakadzivirira mutauriri mutsva weCCC vaPromise Mukwananzi kuti vasatorwe nevaizviti mapurisa pamberi pevatori venhau muHarare. VaMukwananzi vatenda kuti imwe nhengo yebato ravo vaNelson Mukwewa havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie, tikatanga nekuvabvunza kuti mapurisa anotarisirwa kuti aite sei kana achida kusunga munhu.
Kana munhu achisungwa, munhu anofanira kuziva kuti ari kusungirwei, and vanhu vacho vari kumusunga especially kana ari mapurisa vanofanira kuzviidentifya, because bumbu redu remutemo rinopa marights kune anonzi matuse persons, and mapurisa anofanira kuva achitevedzera bumbu redu remutemo iroro, especially kana ari dziri nyaya dzinoenda nedeprivation of liberty. So mapurisa pamutemo anofanira kuzviidentifya achitaurira zvekare kuti munhu wacho ari kupomerwa nyaya iyi.
Takaona zvakare mapurisa achinetsana nenhengo dzeCCC nezuro nevamwe vatori venhau vachida kuziva kuti ndivaanani. Makaona sei zvaiitika pavhidhiyo yaitenderera we?
Zvinhu zvaivi zvinhu zvisina kumira zvakanaka, and maitiro aiitwa aida kuitwa neainzi mapurisa acho ekungosvika achingobvuta munhu, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Zvinhu zvakadai so zvinhu zvatagara hedu tichiona semagweta anomirira kodzero, kuti izvazvi zvinhu zvinongoitika muchihwande, but pazvikazobatwa pamavhidhiyo nemafoni zvinhu zvakabuda pachena kuti maitiro akadai so ndo maitiro anowanzoita mapurisa kana kuti vamwe vanhu vanonga vachizviti vanoshanda nemutemo. And chakanaka hacho nezvakaitika nezvo ndezvekuti zvava zviri pajekerere, and munhu wese akazviona zvichiitika. Ndosaka mapurisa makazoona vachizoreakta nestatement sezvavakazoita.
Totarisawo imwe nyaya pabumbiro remitemo kuchinjwa kwarinoitwa kana sarudzo dzapera. Tiri kuona kuti ZANU-PF haina kuwana 2/3 majority yayaida. Muri kuzviona sei izvozvo zvakakosha kunyange hazvo vanopikisa vakakundwa sarudzo?
Zvakakosha pakuti panguva pfupi yatapfuura ya taichinzwa mashoko ekuti vaMunangagwa vaida kuchinja bumbiro remutemo kuti vazowedzere imwe temo, but nemamiro aita paramendi zvinhu zvichanetsa kuita, because kuti bumbiro remutemo riitwe amend panoda 2/3 majority muparamendi. But nerimwe divi chazvisina kunakira hazvo zvekuti havana kuwana 2/3 count, maybe chazvakanakirawo ZANU-PF ndezvekuti kuda vanokwanisa kuisa mimwe mitemo yatagara tichingoona vachingozoisa inoita restrict mafreedoms evanhu. Iyeyo mitemo iyoyo haidi 2/3 majority, inongoda esimbo majority muparamend. Saka panguva yati kuona ichienda mberi tikuona kuti ZANU-PF ichangoramba ichingoisa mitemo inenge ichingobutikidza vanhu kodzero dzavo. Kuti kana dziri nyaya dzebumbiro remutemo izvozvo hachakwanisi kuzviita nekuti haachisina kripedzi muparlamenti.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kudzimwa kwemagetsi kwenguva yakarebesa munorondo yenyika yeKenya kuchitemesa vakawanda musoro sezvo makambani magetsi emunyika iyi ari kunakurirana nyoka menyu panyaya iyi. Vanhu mamirioni makumi mashanu kana kuti 50 million vemunyika iyi kusanganisira vari muguta guru reNairobi vakange vasina magetsi kwezuva rose nemusi wechishanu. Vanhu vakawanda vakange vari murima panhandare yendege yemuNairobi. Mukuru wekambani inoona nezvenhandare dzendege yeKenya Airport Authority akadzingwa basa mushure mekunge majenareta aramba kushanda. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nemhando dzemoto munyika iyi rinoti zvakaitika izvi hazvichazoitike zvakare mune ramangwana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, apo America yairangarira murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King nezuro, mumwe murume wechichena kuFlorida anonzi akauraya vanhu vatema vatatu pachitoro cheDollar General. Mapurisa anoti murume uyu akabva azvipfuurawo achibva afa. Asi vanoti vanofungidzira kuti kuurayiwa kwevatema uku kune chekuita nenyaya yerusaro raganda. Vanhu vemuJacksonville kuFlorida vakaenda kunorangarira Dr. King vakaratidzawo kushishikana nekuenderera mberi kwenyaya dzerusaro raganda muAmerica. Nezuro vanhu vairangarira makore makumi matanhatu kubva Reverend Martin Luther King zvavaita gungano guru rekushora rusaro raganda kana kuti March on Washington, apo vakataura mashoko eshuwiro yavo mune remangwana renyika risina rusaro raganda kana kuti I have a dream speech. Makaterera kuStudio 7. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
Godfrey Kuraone, vanga vari former councillor weCity of Masingo.
Mukoma Kura, manga muchiteerawo here zviri kuitika kuZimbabwe munyaya dzesarudzo?
Hongu ndanga ndichiteera chose mukoma Blessing, and gainditi zvandaona zvichiitwa musarudzo izvi zvinosiririsa chose nekuti hatina zvatakambozviona shunguru takaona zvato zvichiitwa muZimbabwe.
Zvii zvamusina kufara nazvo semunhu wechidiki akambokwikwidzawo musarudzo dzakadai idzi?
Chekutanga ndotangira kumacampaigns. I've been involved in macampaigns for 2 terms. Ndichiita kanzira weMasvingo City Council. Handina kumboita campaign yandikaona seyanga iri piko zvivo yekuti political party iri kuondesa maelections inorambidza kuita macampaign rallies. Ndo chinhu chandisina kumbogara ndafarira kubvira pakatanga this election period. Echipiri, ndakaona munhu achiurayiwa mazuva akacheka nyika masikati machena muHarare and the police didn't do anything. Zvinhu zvinoratidza kuti sarudzo dzakanga dzisingazi free and fair. Badakuinda muzuva resarudzo chakaita kundishamisa nekuma Blessing inhau yekuti election rinosvika mavovhota musoelection pasina ballot paper. Vanhu vachivhota vakauya pakaya mabhanzi pa5 vovhota kunzapera kati miri yamwe ari kuprindiwa musi wesarudzo. Chukuzakanishani zaidi because my understanding ni kuti kana zeki aina zaidi sarunzo wanenga prepared wanagazia zawa sarini ibuyakani wana zeki kuti anza tiza mbaya taki shari uwe kuta 2 days tisi vota muzimbabwe wanaji vota na 12 midnight wanaji vota na 1 a.m. anza tiza mbaya elche kwa kadaro.
Mataura nyaya ye muno arikunzi akapondwa asi kamapurisa anoti muno uyu akaita zvekudona akatsikwa nerori.
Mapurisa eZimbabwe ndo mugare wawo. Tero ukapondwa vanhu vachiona kudai vanofuratira ozokuudza evasion yavo. Saka mugare wavo kuma blessing. We cannot read much from what the policy of Zimbabwe says about my political violence matters. Because mugare wavo they always have a side. The extension of ZANU-PF. Saka obviously they will not speak anything against ZANU-PF.
Tichitarisa sarudzo dzakadai munoona here vechidiki vachizoda kuita chidokwa dokwa chekuti vakwikwidzewo.
Zvakanyanya nokuti mukatarisa kubva nda kutanga pane kaita kanzela inini 2013 ndofunga gore iro rava the youngest kanzela in the country in Zimbabwe. Pakuenda handisina makanzela ezara rangu ndayangova ini ndoga wechidiki but mukatarisa nhasi muchaona kuti so far katavane ma MP akawanda steric HDK. Tade ma kandida zakawanda steric HDK. Kuna kuti HDK vanenge vari ku developa interest yekuita hold these public offices. Tamo ino ndekuti going forward HDK vanyaramba vachingoinspawawona HDK avo vachingowedzera namba ichikura. Ndo maona rangu because the trend is showing me kuti HDK vari kuwedzera public offices.
Sei izvozvo zvakakosha kuti vechidiki vakwikwidzewo muzvigaro.
Zvakakosha nokuti there's nothing for us vechidiki without us. Ma interest edu nevakuru akasiyana. Saka hapana anogona kunotaurira vechidiki about their interests kana ivo vasipo. Vachamisa vakambotaura kuti hapana vanhu vamapamba anogerwa asipo. Saka naivo kana vanga usipo. Hapana chako chinotaurwa endera newe kana usipo. So HDK, they had to be there to defend their interests. They had to be there to defend their rights.
Asi vamwe vanenge vanoti dambudziko guru nderekuti vechidiki ndo vanotoshandiswa munyaya dzacho dzemhirizhonga idzi.
Iyo chokwadi kune maexivist akawanda echidiki vanoshandiswa kunyanyanya vaya vanenge vasina mabasa kunyanyanya vaya vanoita sekuti zvinozvamira zvakanaka vazhinji yavo ndo vanoshandiswa. So ipfungidziro yangu kuti panoda kuitwa ecampaign iri serious yekuti tichidiki vanzwisise kuti basa ravo harisiri kutuma kunorwa vanhu, basa ravo harisiri kutuma kunobvunzira vabereki, asi kuti iyo pachavo vanogona kuita take up those three positions instead yekutuma kunorwa vanhu.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Godfrey Kurawone nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Thank you very much for blessing.
Avo vanga vari mukoma Godfrey Kurawone vakamboita kanzura kumasvingo asi pari zvino vari kuTexas muno muAmerica. Aiwa amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu.
Manera kanaka vatereri, ini ndini wenyu Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai nemufaro. Ngatipindei muchirongwa tinzwe mubvunzo wesvondo rino.
Masera sei, masera sei, baba Wande, ndine mubvunzo wangu uyu kwamuri. Ndaenda kuchechi yandaenda semuyenzi ndoona kuchiitwa chirairo. Chirairo chiendo gashira. Inganzi mhosva here kugasha nokuti pane kumwe kwandakagashira chirairo. Ndisina kuziva ndakumba ndobva ndazodaidzwa namwe amai chidarikani pamusha wavo vanopinda chechi Anglican. Zvikanzi zvamakaita zvitenderwe. Kuchechi kwedu munhu asingapinde chechi yohadi haagashiri chirairo. Chinogashirwa navanhu vemuchechi medu chete. Zvakandinetsa zvikandikachamadza nokuti ukaenda dzimwe chechi vachiita chirayiro chaKristu havataure kuti ndiwe nhengi kana ndewe chechi ipi. Munhu wese anokugachirira. So mubvunzo wangu kuvanhu uri kuti zvino kusarudzana here pachirayiro chaKristu? Tinosarudzana here kuti necheche yakati ndo vanofana kudya chirayo chaKristu kana zvinoitwa nemunhu wese. Kungofana kuti Mwari ndewe munhu wese, kusiyana chete kwamacheche asikuita kwedu kumwe chete murudo. Asi kana pai pachirayo chashe takuita zvokusarudzana zvinoitawo here, kana kuti hazviite ndo zviri kuitwawo here nemamacheche? Nekuti vamwe kuti kuRoma ndo zvavanoita ndakazvionawo kwangirikei. Ndakatogashira chirayo chacho sikazoti chinogashira kanze havanyara ukudzai havo. Asi kuchechi kwedu hakunzaro asingapinde cheche daagashichirayo. Saka mubvunzo wangu vanzira kunzwawo mhinduro. Dzimwe nguva ndogona kutadza kuteerera paredhiyo pampari zvinenge zvakandibata. Ndinokumbirawo kudzosirwawo mhinduro kuna baba Gwande. Ndinzwawo mhinduro kubva kuvanhu kuti vari kuti kudii nenyaya iyi.
Mubvunzo wenyu unonzwikwa chaizvo. Senguva dzose tinoenda kuvafundisi kuti vatipe hwegwara. Nhasi tapotera kuna mufundisi Gladman Kapfumvute vari muMaryland muno muAmerica. Mufundisi Kapfumvute, tibetserewo nemubvunzo uyu.
Ndinomukwazisa muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene. Baba wakabvunza mubvunzo, wakabvunza mubvunzo unokosha kwazvo. Zvino mukuupindura, ndoda kupindura ndichitangira pachiverengo chinoti, zvino wakati vachidya, Jesu akatora chingwa akaonga akachimedura ndokuvapa achiti, gamuchirai ichi uyu muviri wangu. Akatora mukombe akaonga akavapa vakanwa vose pauri. Akati kwavari, ichi iropa rangu rechitenderano chitsva rinodururirwa vazhinji.
Mufundisi Kapfumvute, vateereri vangawana mazwi aya papi mubhaibheri?
Mazwi aya anooneka kubva kuna Mark, vhangeri raMark chitsauko 14 kubva paverse 22 kusvika paverse 24. Munokonzo zozviverengera baba vakabvunza mubvunzo unokosha kwazvo.
Munoti kumuteereri wedu mufundisi Kapfumvute?
Regai nditi baba, pamakatora chirariro chatenzi musondo muri mweni, hamuna chemakakanganisa. Makaita zvakanaka. Masondo akasiyana siyana mune kuita kwawo. Makataura chairo chaizvo mukaenda kukatiriki, vanotendera chete nhengo dzavo vamwe wacho. Saka pemakatora kusangano risiri renyu, hamuna chemakakanganisa. Kana paine vanozviita vachienda kotorawo chirariro kumasangano asiri avo vachibvumirwa, hapana chavanenge vakanganisa ba, nekuti chetiri kuita tinonge tiri kutendeka kune zvakataurwa naJesu kuti itai izvi nguva dzese pemunomwa, pamunodya mwiri wangu neropa rangu mukucherechedzo. Tinonga tiri kutondera basa rakaitwa ndiJesu Kristu pamuchinjiko.
Mufundisi Kapfumvute, tinokutendai zvikuru nemashoko amagovana nesu.
Mwari ngavakukomborerei mazvita.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Muteereri abvunza mubvunzo uyu anodawo kunzwa kubva kune vamwe vateereri vechirongwa chezvechitendero. Munotii nenyaya iyi vateereri? Tumirai maaudio enyu kunhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti musarenyu zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Tanono Kawande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, vanotungamira mutambo wetsiva pasi rese veWorld Boxing Council vatara kuti mutambi wemuZimbabwe kuda chiwandire anofanira kukunda mumitambo miviri ine mutsindo asati atambidzwa mukana wekukwikwidza mumakwikwi ebhande reWBC regoridhe zvakare. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Maneja wachiwandire vaClyde Musonda vanoti vakanyorera veWBC vachida mumwe mukana wekurirwa bhande iri zvichitevera zviminga mupinyi zvakasangana nazvo apo chiwandire akakundwa naYemileth Mercado wekuMexico musi wa18 kurume.
Vakanyorera veWBC World Boxing Council tsamba tichivakumbira rematch mushure mekunge isusu tina kufamba zvakanaka patakaenda kuMexico vakazotipindura vachitiudza kuti izvo mutambi kuda kwacho Chiwandire anofanira kumbotamba mitambo miviri first asati achallenja zvakare belt reWBC super bantamweight title.
Chiwandire akasvika muMexico musi wemutambo naMercado mushure mekunonoka kusvika kwematsamba ekupinda munyika iyi uyezve nekumira kwezuva rimwe muNetherlands nemhaka yemafambiro endege. Asi vamusonda vanoti varugadzirisa chisungo cheWBC vachiti vatove nemazuva emitambo miviri iyo Chiwandire arutatsira kukunda kuti arwire bhande regoridhe zvekare.
Sangana nemusikana anobva kuMalawi anonzi Sasha Mambo. Then umwe wacho mutambo uchaitwa kuVictoria Falls. Saka pari zvino tiri pakati pekutaura nemusikana wekuThailand kutinge tichiwirirana kuti mutambo wacho uchafamba sei nenyaya futi dzemacontract.
Muongorori wemutambo wetsiva vaLeonard Mpasiri vanoti Chiwandire anofarira kugadzirira zvakasimba mitambo iyi nekuti ndipo pane upenyu hwake mutsiva.
Ari kutamba zvinodadisa zvikuru kwazvo, saka chandinokurudzira zvangu kwaari ngaanyatsoita gadziriro dzake dzakasimba zvekuti akwanise kukunda pamutambo waakuda kupindira kuWBC, nekuti kune kwakutambawo zvine zvakasimba, saka gadziriro dzinofanira kunge dzakasimbawo zvakare.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaShakeman Chirove vanoti vane chivimbo kuti Chiwandire achakunda mumitambo iyi.
Watainokuda semazira andoita haambofakati rachiisa ende sewina andotobuda zvakanaka.
Vamusonda vanoti Chiwandire ari mubishi kugadzirira mitambo iyi vachiti vari kuronga kuenda kuSouth Africa kunowedzera mwando wegadziriro. Vanoti havasi kutarisa kutora bhande reWBC chete asi mabhande emamwe masangano etsiva pasi rese zvekare.
Harisiriro bhandi chete ratakatarisira pari zvino, takatotarisira mabhandi ese, takatarisira reWBO World Title, takatarisira reWBA World Title, takatarisira reIBF World Title. Eni mukana uchangotanga kungouya hamushuwanji tinge taredi kuti tinge tichi challenge amabeusi iwawana.
Kunyange hazvo akarohwa naMercado, Chiwandire achiri nebhande rake reWBC reuremu hwesirivha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tombotarisawo zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Manika Diamonds 1, Herantals 1, Yada 2, Shisham 0, Dynamo 0, Simba Bora 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza vatori venhau kuState House nhasi mangwanani kuti sarudzo dzemunyika dzakafamba zvakanaka. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanowirirana nevaongorori vesarudzo kusanganisira veSADC vari kuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka uye vachamisa vanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Nengo yeTripleC vaNelson Mukwena vanonzi vakapambwa neZuro Manheru nevanhu vasiri kuzivikanwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.